Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ene msire na udzedu dzanasi chitatu zvita 9 2015. Chabvondoka zvakare muzanu PF zvitevera danho ratorwa ne Women's League rekuti amai Monica Mutsvangwa vadzingwe mubato vachinzi varukonzera kupatsanuka kwebato pamwe nedanho remadzimai aya rekuti chinzvimbo chemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika chidzoserwe kuvanhukadzi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu opinda muurongwa hwekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika mwedzi mupfumbamwe yapfuura vaitaidza mara. Vagere kunze kwenyika votumira hama neshamwari zvinhu zvekudya nekushandisa pakisimusi panguva iyo vakawanda vari kuomerwa neupenyu muzimbabwe. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tirikutarisa mamiriro akaita kodzero dzevanhu munyika. Takatarisa zuva reInternational Human Rights Day riri kucherechedzwa pasi rose mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusure yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909am 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.